vagari vepasolomi farms private limited iyo iri muruwa vanoti vari kugara vakabatira hura mumaoko zvichitevera matsamba vakapiwa nechikonzi ekuti vange vabva papurazi iri panosvika musi wa26 chikunguru matsamba aya akauya zvichitevera kukwidzwa kwenyaya yekugariswa zvisiri pamurau kwakaitwa vanhu munzvimbo iyi nevemishandira pamwe mishanu inonzi inodyidzana nezanu pf inoti solomon mujuru shingiriro divine favored low income housing trust pamwe nevaduku housing cooperative sachigaro wekomiti inomirira vagari vemusha wesolomio yesolomio residence association kana kuti sora vamiwo wadhikachere vanoti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dzichasara dzisina pekuisa misoro kana kupwanya kwedzimba idzi kukaenderera mberi vakachere vanotiwo vana vanodarika zviuru zvishanu vanogara munzvimbo iyi vachasara vasisaende kuzvikoro kana nzvimbo iyi ikapazwa
matambudziko anosangana nevanhu vapwanyirwa misha yavo munomu akawandisa nekuti inguva yechando pane vabereki vane vana vadiki vanoenda kuchikoro mune chembere neharahwa mune mhuri dzakasiyana siyana nezvirema chaizvo zviri mumisha saka vanhu vakapfanyirwa dzimba vanosangana nematambudziko akaomarara asingaiti
mumwe mugari amai monica chisaira vanoti chinonyanyovarwadza ndechekuti vakashandisa mazakwatira emari pavakatengeserwa mastendi aya nevemishandira pamwe iyi uye mukuvaka dzimba dzavo vachinzi vaizopiwa matsamba anoratidza kuti ndivo varidzi vemastendi kana vachinge vapedza kubhadhara mari dzavainzi vabhadhare nevemishandira pamwe iyi
takabvisa mari dzakawanda kuti tichibhadhara mastendi plus dzimwe dzekuvaka kwatakaita dzinotosvika kuma30,000 nekuti kubvisa mari yestendi yakatosvika kuma$15,000 $16,000 ikoko tichinzi tiri kupiwa mapepa zvakazotishamisa takuona pakuya eviction order tsamba yeeviction order instead of kupiwa matitle deed dzatanga tanzi tichapiwa mapepa
kunyange hazvo vagari vakapiwa matsamba ekuti vange vabva panzvimbo iyi panopera mwedzi uno mumwe mugari wenzvimbo iyi vazefanaya mukaro vanoti chiri kuvashamisa ndechekuti vatungamiriri vemushandira pamwe iyi vari kuramba vachitora mari kwavari vachishandisazve matongerwo enyika
from 2013 kusvika izvozvi tinenge tichingoramba tichingoitiswa musangano tichingoenda musangano yezano asi pasina chiri kubuda right now tapuwa matsamba eeviction order but hatisi kuona chiri kubuda chacho musangano taingoenda mari tongobhadhara asi hatisina paperwork yatinayo inoratidza kuti zvechokwadi aya ndo madeeds epatogara zviri kutotishungurudza izvozvi zviri kuitika
vakachere vanoti sesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi vatotora danho rekutaurirana nevaridzi vepurazi iri iro rinova pasi pekambani rinodaidzwa kuti landela safaris vachitinhaurirano dzavo dzave pachinhano chepamusoro
takaronga chirongwa semhuri yesolomio kuruwa chekubatana kuti tifambe tiri pamwe chete titaura nezvirimwe chete tichienda kumuridzi welend ino anonzi landela holdings kuti titaure naye tikwanise kuti kana tabatana tibvise macooperatives nemaland barons vakangotora mari dzedu dzakawanda chaizvo asi havana kupa muridzi wenzvimbo ino iyi mari yaanofanira kuvapa kuti tinge tichigara zviri pamutemo saka chirongwa ichi cheresidence association chirongwa chakanaka chirongwa chine chinangwa chakanaka chekuti tikataura nemuridzi zvinhu zvedu zvinenge zvichiendeka saka ndo stage yatv tiri pakati nepakati pekunegosheta nemuridzi wenzvimbo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka
sachigaro wemubatanidzwa wemushandira pamwe iyi uyo uri kudaidzwa kuti consortium of solomio cooperatives vaozwo gwanzura avo vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vakazvimirira vakakundwa nenhengo yemdc vasati vadzokera muzanu pf vakaudza studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vachiti vari pakati penhaurirano nevebhanga rezb bank ravanoti ndivo varidzi vepurazi resolomio iri asi munyori wekambani yezb bank vahadlife naringo vakaudzawo studio 7 parunhare kuti havana chavanoziva nezvenyaya yepurazi iri vachiti sebhanga havana chekuita nepurazi iri tsvagiridzo yakaitwa nestudio 7 kumahofisi anopa mapepa enzvimbo kana kuti title deeds yakaburitsa pachena kuti purazi iri riri mumaoko esolomio farms private limited inova kambani iri pasi pelandela safaris mumwe mukuru wekambani yelandela safaris iyi vaberry deacon vakati titaure nemagweta avo nezvenyaya iyi rimwe remagweta elandela safaris vaefrem ndlovu vakati titaure nerimwe gweta vablessing dhue vari kubulawayo vanove vari kutungamira nyaya iyi asi vadhue havasati vapindura mibvunzo yatakavatumira hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu p f vasimon kayamoyo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadayire nhare mbozha yavo asi vane ruzivo nezvenyaya iyi avo vari mubato rezanu p f vasina mvumo yekutaura nevatori venhau vanoti bato ravo harisi kufara nekushandiswa zvisirizvo kwakaitwa zita rebato ravo navagwanzura nevamwe vavo zvavanoti zviri kusvibisa zita remusangano wavo magwaro ekumatare anoratidza kuti vemishandira pamwe ava vakatanga kugarisa vanhu papurazi iri muna 2013 uye kanzuri yeruwa yakatobuda pachena mumagwaro ekumatare aya kuti haina nechekuita nenzvimbo iyi sezvo solomio iri nzvimbo ine muridzi wayo nyaya yechikiribidi papurazi iri yakabuda muthezimbabwe muna 2013 ichibata zita revaimbova gurukota rezvematunhu vaignatius chombo vaimbove gurukota rezveminda vahebert murerwa vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvokutakurwa kwezvinhu amai petronela kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu solomon mujuru vajoel mujuru ndakamirira studio 7 kuruwa ndini thomas chiri pasi.